Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo gunyana 3 2023. Makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo mangwana kuti vatungamire nyika kwemamwe makore mashanu. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa vari kukurumidza kumedza kutsenga kuchada nekuti munyika muchine gakava pasarudzo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri akamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo kuNational Sports Stadium muHarare mangwana kuti vatungamire kwemamwe makore mashanu. Kunyange hazvo sarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kuuya, asi vamwe vane chitsama havasi kuuya. Zvinonzi zvinoratidza kuti kusatambirwa zvakanaka kwesarudzo idzi kunogona kunge kopa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nedzimwe nyika. Vatungamiri vazivisa kuti vari kuuya vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelipe Nyusi vekuMozambique uye vaFelix Tshisekedi vekuDRC. Vasiri kutarisirwa kuuya uye vatotumira mashoko kuti havasi kuuya vanosanganisira mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi, mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema, mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan uye mutungamiri wenyika yeKenya anga akokwawo vaWilliam Ruto. Mutungamiri webato reCC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuti vaone kuti munyika maitwa nhaurirano vasati vakurumidza kunotora mhiko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chakufanira kuitwa ndechekuti munyika munofanira kugadziriswa nyaya yekuti mune misarudzo dziri pamutemo uye dziri pachena dzinobva muchiri kana munhu wese. Asi kuti isvike iko vanoda kuti pachiva kukuwerengedza pfungwa dzedu vese vari munyaya iyi, tichibatsirwa neSADC, tichibatsirwa neAU, tichibatsirwa nedzimwe tsangwari dzedu dzenyika kuti tive nekuyanana panyaya yemaoniro esarudzo dzakabuda kuti tibudise chinhu chimwe chese chinoita kuti nyika ino ive ichiremerera. Nyika ino haidzinokuita dzimwe 5 years kana kuti mamwe makore mashanu nekutambudzika. Ndicho chinhu chandakataura ndechatakutaura kuti kutende mberi ndopatava pachinhano chokuti tapedza izvi takuchienda mberi nekuonesana kuti zvinoda kugadzirwa ndezvipi uye zvinogadzirwa nani uye rini.
Asi mambotaura here neveSADC nevamwe kuti vabatsire kuti nhaurirano dzamuri kutaura idzi dziitwe? Zviri kufamba sei ipapo?
Zvose tatopedza muchaona kuti isu takagogoa mikova yose yeSADC, tapinda mumakonhi ese emagedhe ese emuAfrica, vakuru vese vakatombwa zvemunyaya izvi. Tokutaura kuti chinoda kuibva munyika muno zvino zvese zvinonhandirirwa kuitwa zvekuti pazoitwa mutambo uda kuitwa mangwana uyo naamunangagwa ako umhanyara wachienda acho chiripo nekuti zvinhu izvi zvinotoda kuti zvitoonesanwa nekuti hazvisi kuzogadziriswa sedii nechete hazvisi kuzogadziriswa nekumhanyirira zvinhu zvichagadziriswa nekugadzikana vanhu vachionesana kuti nyika hasi munhu mwe chete kana bute rimwe chete togadzira zvinhu zvinoita kuti munhu wese ange aitaizo nepfumbudzo vanhu vakwanise kudzoka munyika nyika itange kufamba zvakanaka titange kuva nemaindastiri anoshanda titange kuva nezvipatara zvine mushonga titange kuva nezvikoro zvinogara zvakanaka vanhu vachikondera mari neutano vanhu vachikwanisawo kuenda vana vechikoro pasina matambudziko emaschool fees zvese izvi zvinogadziriswa kana nyika ichinge yagadzikana kumatongerwo ayo utungamiri hwayo.
Takanzwawo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vachiti vari kunetsekana zvikuru nezviri kuitika muZimbabwe. Muri kumboita hurukuro here neUnited Nations?
Chaizvo mashoko edu ari kusvika ikoko netsetse inosvika ikoko nenhaurirano nemashoko atinogovana nekuchinjana maererano nenyaya dziri kuitika idzi.
Asi takanzwawo vamunangagwa vachiyambira kuti vanopikisa vakada kuratidzira vanoitwa kanyama kanyama.
Uko kwangu vakutaurawo kamunoda kuti zvionetsa kazhinji kana munhu achinga abva musarudzo vanhu vanofanira kunge vachikorokotedzana kwete kunge vachipumhana uroyi kana kutretenana ipapa hapanda kuti vanhu vari kuti nokutendai kwete kuti unoti wewe wabva musarudzo unotaura kuti ndichabata munhu zvakati hazvizi nemangoromera izvi nyika yedu mangoromera takaita dambudziko resarudzo dzinokonzera kupokana nembonga bonga uye dzina kufamba zvakanaka zvinozikana nomunhu wese ndosaka chaikukoti takati hai hatidi kupedza nguva tichienda kunyaya yematongerwo enyika iri pachina yaonekemunhu wese tonotsvagazve rimwe mutongogara wamaindarese apa hapadi mutongogara apa panotongoda kuzikana kunzi gava haagoni kupinda apa maindanise uripo watotaura sadhadhi maindanise uripo ehi yataura maindanise uripo vana vezimbabwe vataura kuti ii
mutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya yenhaurirano iri kutaurwa navaChamisa.
You might want to know kuti mukuru wenyika akatopa indication yekuti Pollard as an institution for reuniting losers and winners remains. So really, it's up to Chamisa to embrace that goodwill, to stretch his hand out, or to continue to snub, in which case he ends up losing everything. Nyaya ye peace, haiti nyaya nande. Now my examples on the continent. Anotaridza kuti chii chinoitika kana nyika ichinge isina runyararo. Now! Anditi, but also the liberation movement, inoziva conflict and what conflict does to a society. I think we are the best professors in terms of teaching peace and the need to preserve it. It's unlawful and unconstitutional for anyone to mull even the idea of causing a democratic upset through collective action. Join us with you, and I think that it's not provided for in our country.
Ask us that PF kukaya kaitwa vacharamba.
Hakuna kuu yakaitwa because the civilian authority remains in place. There was no overturning of the state. There was no overturning of government. Which is why you see the elected governing party still in power.
Ko panyaya yekugadzwa kwemutungamiri wenyika vaCharamba, mukatodza kuti urongwa hunenge huchifamba sei?
Vanhu PF, ipati yemutemo, we can't be seen to be the party that undermines the very constitution to which it was party to its drafting. Mutemo wedu unoti kana maresults maelections aanaunziwa particularly paresults epresidential tinofanira kupa mukana wemazuva manomwe kuitira kuti vane nhunha dzavo vanoda kuenda kumatare vawane mukana wachona iwoyo. Kana vaenda kumatare within the 7 days which are provided for at law, then vematare vopinda wodi votonga tonzwa kuti vanoti kudii. Kana 7 days dzikapfuura pasina aenda kumatare, tobva tati nzira yachi nzira igumbu, tobva taprosida kuita chii? Inauguration yemukuru wenyika.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaJoy Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nhengo yevechidiki yebato Triple C vaombera inhende vanonzi vakapambwa muHarare vakaitwa kafira mberi ndokunokandwa musango rekumapinga kumashonaland west. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weTriple C kubazi revechidiki vaSakozi Chuma kuti tinzwe zvakaitika.
Akatorwa nezuro kwaanga ari kunzvimbo yeJozodhia akanorohwa zvakaipisisa nevatinofukira kudzinga vanhengo dzeZANU PF kana kuti mastate agents. So nhende akazowanikwa kunonzi kumapinga chienda kuchinoiko ndokwa akanosiya araswa uye akarohwa akakuvara.
Pari zvino ari kupi?
Pari zvino ari muhospital ari kurapwa.
Pane vakaonekwa here vachimupamba? Zvakafamba sei chaizvo pane zvamuri kunzwa?
Pari zvino hatisati tawana tsananguridzo kuti vakamupamba ndevanani, asi kuti information yatinayo ndeyekuti iye akatorwa aine umwe anga ainaye anonzi famili mukusani. So mafoni avo akatorwa asi atakwanisa kuti tibatane nawo kuti ndezvakawanda, asi kune akakwanisa kuti tivamubatsire information yatinayo ndeyekuti ari zvinhu pachipatara uye ari kunzi akaindikitwa zvinhu zviri poisonous uye akakuvara zvakaipisisa.
Yamhangarwa here kumapurisa uye vari kuti kudii?
Nyaya asati aziva kuti yamhangarwa here, asi sezvatinoita pamakesi ose akatasiwaya tinoenda kumapurisa kunomhangara. Ndoziva kumashure tinovangozhinji vere vakatorwa kusanganisira muzvare Johana Mumbira naSisila Chimbiri. Stepe yekutanga yatinoita kutoziisa mapurisa.
Tichitarisa kune minhengo dzebato reTriple C, zvinhu zvakanyatsogadzikana here munyika umu? Zviri kufamba sei?
Chandingangotaura mukoma Blessing ndechekuti zvinhu kubva zvatabva kumaelections kana kuti kubva zvatanga nyaya dzemaelections build up yekuenda kumaelections uye zuva remaelections uye post election tabva kumaelections zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Makaona kumashure uko tine vamwe vatsigiri vedu vakatourawa, then makaona futi musi wemaelections ne nhengo dzedu especially kumaruwa dzaityirwa dzaitorwa. Tozotiwa after elections tovazhinji nhengo dzedu havasi kuraramba, havasi kugara mudzimba, vari kugara mumasango, vari kugara vakawanda nekuti vari kuvhimiwa nevatofungidzira kuti mastate agents achishanda nenhengo dzeZANU PF.
Mutauriri webato reTriple C kubazi revechidiki vaSteven Sakozi Chuma vari parunare muHarare. Asi tabatawo mwe wechidiki muZANU PF Youth League vataurai kandishaya kuti tinzwewo divi ravo pane zviri kutaurwa navachuma zvekuti bato ravo rinogona kunge riine chekuita nekupambwa kwevanhu.
Mangwana tinoenda kuretain yavamunangagwa yekuhwina zvine mutsindo kwavakaita. MP edu akahwina zvine mutsindo, tikaita 92 makansela akahwina uncontested. Vashaya anovakwikwidza renhau yekusarongeka kweTriple C. Tikaita 10 maprovincial kansela akapinda mublawayo pasina zvekugovana nekuti Triple C nekusarongeka haina chayakaita. So pfungwa yedu yezvino netarisiro yedu iri pakunohwina maelections. Hakuna munhu anoabhudhadhika kana anganzi arova munhu wapedza kuhwina election. Unoe tinenge tichizviitirei? Dai kuri kunzi vagadzira nyaya dzavo idzi before election pamwe dzaiwana vanoteerera, asi nepatiri yezvino pataitwa makorokoto nesadhagi yose nehivi yose repasi rese hatinei nazvo.
Asika vamwe vari kuti musadhaki hamuna kubatanawo, vamwe havasati vakorokotedza vamunangagwa tichitarisa kwakaita sekuZambia, uye vamwe vanenge vari kuti havasi kuuya pakutoreswa mhiko kwavamunangagwa.
Tinotarisa inonzi majority kana Namibia yakorokotedza, South Africa yakorokotedza, Angola yakorokotedza, Malawi yakorokotedza, Mozambique yakorokotedza, DRC yakorokotedza, Rwanda yakorokotedza. Atichatarisirei Zambia yoga? Tinozviziva isu semutangano weZANU PF vakatiee hatina mumbohwina ne100%. Tinongoreva chete kuti kune vamwe vasingatotinde, asi kuti tinobuda neruzhinji. Saka zvekuti kune umwe chete ari kutemwa nemusoro nekuti varongo vari kumubvunza kuti zvatakakupa mari naiwe yekuti ubvise ZANU PF waitadza nei? Tinongomufananidza navane zvimwana vasa vakambozvedza vakakuti kana hatinei nazvo.
Asi tichitarisa iyo panyaya yevanhu vari kunzi vari kupambwa voitwa kafira mberi, mapurisa afanironga achi sunga here vari kupomerwa vacho kana kuti vamuri kuti vari kureva nema.
Aiwa, kana paina ari kupomerwa ari kuzikanwa ngapangoita anosimuka oenda kumapurisa uno reporter kuti tina nhingi wedabiwa tirikufungidzira kuti adiwa nanhingi, asi mubvunzo wangu uri pakuti isu takahwina sarudzo chii tingange tiri chikonzero chekuita mhirizhonga.
Mumwe wechidiki muZANU PF Youth League vataura ikandishaya vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Va Bill Richardson avo vakamboita governor wedunhu renew Mexico muAmerica vakashaya nemusi wechishanu kumba kwavo kuMassachusetts. Vainge vave nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa uye vanonzi vakashayikira kuhope. Vakambomirirawo America kuUnited Nations. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vatenda zvikuru vaRichardson nemabasa avo vachiti aive munhu akazvipira mumabasa ose aaiita. Vanhu vemuAfrica vanodarika bhiriyoni imwe chete kana kuti 1.3 billion vanonzi vakatarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Africa iri kuita musangano wayo wekutanga wezvemamiriro ekunze kana kuti Africa Climate Summit. Musangano uyu uri kutanga mangwana kuKenya. Asi nyanzvi dzakawanda dziri kupinda musangano uyu dzinoti Africa haina kunyatsogadzirira kumatambudziko anosangana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Semuenzaniso vanoti hapana anonyatsoziva kuti chii chingaitirwe varimi kana pakaita nzara inenge yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina
Muna Brenda Muzimu, anova kuAlbinism Data-Driven Initiative, formerly Miss Albinism Zimbabwe Trust.
Muzvari Muzimu, pane zvirongwa here zvamuri kuita pari zvino zvamungade kuti vanhu vazive?
Okay, pari zvino tiri kuronga iyo inonzi Mr. and Miss Albinism Solving Africa, iri kuitwa musi wa14 October 2023 kuHarare International Conference Center.
Mungatiudza kuti urongwa hwamira papi pari zvino?
Urongwa pari zvino tingati tapadanho repamusorosoro. Vanhu ndingangoti vari kugadzirira ivo vari kubva kunyika vachiya kuzoparticipata kuZimbabwe. Also takakwanisawo kuwana venue Harare International Conference Center yatakakwanisawo kusapotwa neNet One Zimbabwe, uye tinotenda zvikuru nerutsigiro rwavari kutipa nevamwewo masponsors vakauya on board. Like tichitaura iyo Harare International Conference Center, tichitaura Highlands Legacy and Apartment, 3KTV, uyezve pamwe chete neSendwood Lodge Wedding Center.
Pane vari kuda kuzokwikwidza vangani vazvipira kana kuti vatokuudzai kuti vari kuuya?
Okay, so far pane nyika 10 dziri kuparticipata. Tine vanhu vari kuti vari kuuya vanenge vari 17 kubva kunyika idzodzo, tichisanganisira kuti vasikana 10, vakomana iko zvino tingati vave 7, nekuti pane vamwe vakasiyira panzira, kusanganisira uyo aibva kuLesotho akazviuraya akadimbudzira upenyu hwake.
Aiwa, tine urombo nezvakaitika izvozvo. Saka vanenge vachida kutenga matikiti ekuuya kuzoona tsvarakadenga nevakomana ava vanoawana kupi?
matikets vano awa wana tinga chikuma offices ABA Albinism Gated Green Initiative kuna first day phone moyo panisi pa Galaxy Mall totiwo kuma tivi evan wakati sponsor tivi Taura Wedding Center anowani kwa o along Robson Manika uyezwe vano kwanza kuwana pa 49 Cook Road kana kuchikuwa Harari Club Hotel anowani kwa she kana kuti vanotibata pa namba 02.
Munadzo here nambedzi?
Hongu, vanotibata pa 0778165695, 0778165695 kana kuti 0712153880. 0712153880.
Mungatudzawo kuti sei makwikwi aya akakosha.
Ini ndinoti makwikwi aya akakosha nekuti anobatsira vanhu vanorarama neusope kuti vakwanise kuzvimiririra, vakwanise kubuilda their confidence, uye zvese zvatinoziva tese isu seAfrica kuti nyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, vanhu ava vachiri kurasikirwa neupenyu nevanhu vanobhilivha kuti vanounza luck kana kuti vanounza upfumi mukati neupenyu hwavo. Saka unotoona kuti zvinhu izvi zvakatikoshera kuti tinge tichiita mutambo uyu because it's a way of raising awareness and zvinotibatsira kuti vanenge vachiratidzira zvipo zvavanazvo.
Mungati zviri kutambirwa sei munyika?
Tingakoti zviri kutambirwa zvakanyanyisa and vanhu vakawanda vari kutarisira chirongwa ichi kuti tive chinenge chichibudirira. Kungoti zvako nyaya yesponsorship inyaya iri kutimetsei because ichi chinhu chihombe chinoda rubatsiro rwakanyanya, rutsigiro rukuru.
Vanoda kubatsira mungati vangabatsire nezvinhu zvakaita sei? Ndepapi pamuchiri kuti pari kuda kuti pagadziriswe?
Vanokwanisa kutibatsira zvatingataure isusu like maprizes munoziva kuti like for example ngatitaure nyaya yemis Zimbabwe, ngatitaure nyaya yemis South Africa, munoona kuti maprizes avanopiwa maprizes ane udzamu wakanyanya. Tichitaura kuti vamwe vanotohwina zvinhu zvinoita mota, vanotohwina zvinenge dzimba. Isusuwo sevanhuwo vanenge vachiita Mr. Miss Albinism Southern Africa tinenge tichitarisa vawanewo maprizes ane rutsigo zvinongoitika kuvamwe vese and uyezve imwe support like for example tichitarisa kuti zvinhu zvinenge ana lighting, ana stage, ana kuti vanhu vakwanise kuva chinhu chikuru, ngachisava chinhu chekuti vanhu vanonzwira kuti tsitsi pamusoro pazvo because isusu tiri kutaura kuti we also deserve better standards kana tichiita mitambo yakadai.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Maita basa mukoma.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Mudzimu vanoshanda nesangano reAlbinism Dare to Dream. Aiwa, hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru cheReligious Forum chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondi
pasi. Makadini ko vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Svondo rapera, umwe mutereri akabvunza pamusoro pechirairo akatiwo mushure memashoko amufundisi anoda kunzwawo kubva kuvatereri. Naizvozvo ngatinzwei kubva kumutereri wekutanga wanhasi.
Kwazivai mukoma Tanonoka Wande.
Makadiniko uye ndiri kutaura nani?
Ini ndoitwa mukoma Brighton Muchoko kuno kuHeadlands kwaRusape.
Tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma Brighton.
Ndoda kutaura pamusoro pemubvunzo wakabvunzwa nemutereri ndichitenda zvine mhinduro yakapiwa namufundisi Kapfumvute panhayo yechirayiro. Ndinonzwisisa ini kuti kudya chirayiro kubva pakuwambwa kwazvakaitwa kumurayiro waMozisi zvichitanga pana Exodus 12 apo waizivira iri ndo wakarayirwa naMwari kuti wadye chirayiro, zvichibva zvarambidzwa kuti vanhu vasiri verudzi rwaIsraeri havana kufanira kudya chirayiro ichocho. Asi zvaiva nemaconditions kuti kana ada kuti achidya anofanira kutanga apinda musungano sekuwa muIsraeri yekudzingiswa kuti agone kuzodya chirayiro. Saka ndinoona ndopanotorera mamwe makereke kuti hazvina kufanira kuti vasiri vekereke iyoyo vadye chirayiro. Asi ndinotenda nyaya dzatakazowanirwa pakuya kwakaita Kristu Jesu kuti takaitwa rudzi rumwe chete tisingatarisi nawe madenominations kuti uyu anopinda chechi yakati unopinda chechi yakati asi vese vanotenda muna Kristu vakafanira kusangana nemuviri neropa rake kuburikidza nenzira yechirayiro ichocho zvezvaanotaura pana John 6 from verse 47 ichitsanangura kuti ani nani asingadyi mwiri wangu ani nani asingamwi ropa rangu haana sungano neni haana upenyu husingaperi saka munhu wese anotenda muna Kristu akafanira kuti adya akasununguka chirayiro paasvika chidyiwa hazvinei kuti pachechi pake here kana kuti hapasi ndokingana zvoitwa nenzira chaiyo yaKristu ini ndinotenda hangu baba vande ndokuwedzera kwandinako
tochienda kwamurehwa uko makadiniko mukoma Ishmael Kawenda
makadini mukoma tanonoka ndinowirirana zvikuru namufundisi Kapfumvute nemhinduro yavapa ichivo inova inobva mumagwaro sezvo Jesu akataura kuti itai izvi nguva dzose kudya muviri wangu nekunwa ropa rangu chivi chitsidzo chekurangarira mabasa akanaka akaitwa najesu handione pane chakaipa pakuti pese pawasvika kana ukapiwawo chidyo chacho wodya hapana kana chakaipa
tinotenda mukoma Ishmael Kawenda zvino tochienda kuna amai Kumire tinzwewo rondedzero yavo
makadiko pastudio 7 wateerero wese wechirongwa ndoda kupumbirawo kutaura kuna budhawo wakaenda kucheche yeanglican wakasvikogamuchira chirariro asi iwo asina kunge waziva kuti zvinofambiswa sei indoona sekuti handiradhiri yangu yakakanganisa audaro kana uri muenzi kumba kwevanhu unosvikoita muenzi wotanga wanzwa mitemo yepo kuti inofambiswa sei then wozoti woita zvinoitwa ipapo ipapo futi mukati mechechi imo mune vakawanda vasingagamuchiri because pane maconditions anoita kuti vanhu vagamuchiri kana kuti vasagamuchiri zvakafanana nekuti munhu akaroora nyange dai ainge agara achitopinda chechi iyoyo asi asina kuita muchato wemuchechi imomo anotombomira kugamuchira wozoti wachata wabatanidzwa muchechi then wozotanga zvekugamuchira saka muchechi yeRoma kana muchechi yeAnglican mune vanhu vakawanda vanotosara vakagara vamwe vachinogamuchira avo cheto vanenge vaine zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kugamuchira vane zvakakwana vanoziva minamato yese vanenge vakachata ndo vanoenda vachinogamuchira nevana vadiki vayo vasati vapinda muwanano vanotangira futi pa12 years ndo pavanotanga kugamuchira ndo kungovadzidza katikizi moziva minamato yese nezvese zvinodiwa mitemo yecheche mitemo yamwari zvese wozotootanga kugamuchira
saka amai Kumire umwe wedu uyu akakanganisa here kutambira chirayiro kwaakaita
akatokanganisa hanzvadzi ipapo chero mufundisi pakutaura kuti hauna kukanganisa handifunga kuti ndizvozvo mufundisi because chechi ipi neipi zvayo ine mitemo yayo yakasiyana-siyana
aiwa tinotenda amai Kumire nevateereri nemashoko enyu ndichitiwo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare svondo rinouya mune chimwe zvechiro zvechitendero kana muinzwa kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinotenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Chicken Inn 2 Highlanders 0 Capes United 0 Black Rhinos 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarise musoro yenhau zvakare vakasarudzwa kuti vatungamire nyika musarudzo dziri kushorwa nevakawanda pasi rose vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutora mhiko kuNational Sports Stadium muHarare mangwana. Asi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti munyika muitwe nhaurirano nekuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.